Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maneru akanaka vatereri, tinosangana zvekare maneru anasi uri musi wechina, chikunguru 26-2018. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vanoti Zimbabwe ichange yave nomutungamiri mutsva svondo rinouya. ZANU-PF inovimbisa vanotengesa mumigwagwa kuti haisi kuzovabvisa munzvimbo dzavanotengesera kana ikakuta musarudzo. America inopasisa mutemo unokurudzira Zimbabwe kuti iite sarudzo dzakachena kuitira kuti zvirango zvibviswe. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vaita musangano kuchibuku stadium kuchitungwiza uko vaudza veruzhinji kuti Zimbabwe ichange yava nomutungamiri mutsva svondo rinouya. Vachitaura kumomo yevanhu vaungana muchibuku stadium kuchitungwiza, vaChamisa vati yasvika nguva yekuti zvinhu zvishanduke munyika, izvo vati zvichaitika svondo rinouya mushure mesarudzo.
What is your agenda, Mr. Mnangagwa? Do you have any? 7 months, urungo neteka ne cash. 7 months, urungo neteka ne nyayema, thank you.
VaChamisa vaudza vanhu kuti hapana moyo murefu sezvave zvakaita vaimbove mutungamiri weMDCT muchakabvu Morgan Tsvangirai uye vayambira mutungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vachiti zvokudzvanyirira vanhu zvakapera uye hazvichaitika zvekare nekuti nguva yekuchinja zvinhu yasvika.
Signale yakamirirwa nemi ndinoiziva nekuti handei ende totofamba. Ndikangoti paiveko munoti dzekunde. Ndikangoti ndizvere munoti hongu. Saka ngavanzwisise kuti nyaya yavakaita yokuda kudzvanyirira vanhu for 38 years this far and no further. Ini ndakasiyana namudhara Tsvangirai anga ane moyo murefu. Wangu mupfupi. Maoko aya haana kumbodeura ropa. Maoko aya haana kumboba. Maoko aya haana kumboponda. Maoko aya haana kumboita muramba tsvina. Maoko aya haana kumboita kukura hundi. Maoko aya haana kumbokutorera mari mumabhenki. This is a new Zimbabwe.
VaChamisa vatiwo kudzoka kweavo vakange vambobuda muMDCT vakaita saVatendai Biti navaWestman Ncube chiratidzo chekuti MDCT ndiwo musha wevanhu wega. VaChamisa vatsanangurira vanhu pamusoro pezita rebato ravachashandisa pasarudzo.
Now we are going to be using the MDC alliance. Why? Because taane maalliance partners. Hama dzedu anabiti vakanga vamboenda nekopu vadzoka musha. Hama dzedu ana Welshman vanga vamboenda nekopu kumbonotsvagatsvaga wakati achibhondora wacho achimona vadzoka mumusha. Musha ndoumwe, musha ndoumwe. Iwoyu the movement for democratic change yatiri kutungamirira. Imwe yakatorwa nemusikana akanga abatwa nenhepo yakamubata imhakaswa. It's a sucker. Hakuna mhakaswa inopuwa fetiraiza. Muraya muti wemuchero wenyika.
Vachamisa vati ZANU-PF yange ichida kuti varamwe sarudzo kuitira kuti igosara iri yega musarudzo. Vavimbisa mapurisa nemasoja kuti kana vakakunda musarudzo vasagara zvakadaka kupfuura zvavari pari zvino. ZANU-PF nasi yasangana nevanotengesera mumigwagwa muHarare ikavavimbisa kuti haisi kuzovadzinga panzvimbo dzavanoshandira kana ichenge yakunda musarudzo. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vanotengesera mumigwagwa vaudza utungamiriri wezanu-PF wanga uchitungamirirwa nasachigaro webato iri amai Opa Muchinguri Kashiri kuti havasi kufara nekutorerwa zvinhu zvavanotengesa nevashandi vemakanzuro ari pasi peMDCT inotungamirirwa navanelson Chamisa, mutungamiriri wesangano reNational Vendors Union of Zimbabwe Vasten Zvorwadza, avo vakabuda pachena kuti vave kutsigira zanu-PF. Vati vanhu vane chitsama vanorarama nekutengesera mumigwagwa vave zvirema zvitevera kukuvadzwa kwavanoti vakaitwa nemapurisa emakanzuro ari pasi peMDCT. Amai Muchinguri Kashiri, avo vataura vakamirira mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa, avo vanga vaenda kuSouth Africa, vati hurumende ichaumba komisheni ichaongorora makanzura ose anga ari pazvigaro kubva muna 2013 kusvika pari zvino. Amai Muchinguri Kashiri vaenderera mberi vachiti hurumende ine hurongwa hwokuvaka nzvimbo dzekutengesera dzakanaka, vachiti hapana munhu achadzingwa panzvimbo yaanenge achitengesera kana zanu-PF ikakunda musarudzo, vachiti vachatanga vavaka nzvimbo dzokutengesera dzakanaka vasati vatanga kubvisa vanhu munzvimbo dzavari kutengesera. Vanotengesera mumigwagwa vanogara vachinetswa nemapurisa emakanzuru ayo anenge achishanda pamwe chete nemapurisa enyika, avo vanenge vachida kuti vanotengesera mumigwagwa ava vatengesere munzvimbo dzakatarwa nekanzuru imwe nyanzvi munyadzi dzezvematongerwo enyika, uye vachishanda vakazvimirira vaBlessing Vava. Vati mashoko ezanu-PF aya ndeyekutsvaga rutsigiro chete pamberi pesarudzo, asi bato iri richizoshungurudza vanhu kana sarudzo dzapera.
Matauriro avo munhu ari kutaura zvisina maturo, munhu ari kutaura zvekunyepa, nekuti munhu asinganzwisisi kuti council inofunctiona sei. Zvekuti kunzi kwainzi makansela anga achidzinga vanhu mumigwagwa kuti vasatengesa manyepo chaiwo, tinozviziva kuti town clerk ndiye andingati CEO wecouncil, ende mukarangarira even paida kuitwa mamwe matanho ekuti guta redu rive ringe rakachena, zanu-PF yaishandisa vanhu ava nguva dzesarudzo kuti tengesai, asi kana sarudzo yapera taiona zanu-PF ndo yaitumira mapurisa. Mapurisa asi ebato rimwe, asi mapurisa aishandiswa nebato rezanu-PF kutandanisa mavhenda vachivarova kuti vasatengesa zvinhu zvomumigwagwa.
Hatina kukwanisa kutaura nemutauriri weMDCT amaita Peter Kumalo kutinzwe divi ravo panyaya iyi, asi mutevedzeri wemutungamiri webato iri vaElias Mudzuri vakaudza vanotengesera mumigwagwa mwedzi mishoma yadarika kuti bato ravo hariwirirane nekushungurudzwa kunoitwa vanotengesera mumigwagwa nemapurisa enyika kunyanya pamwe nemapurisa ekanzuru. VaMudzuri vakati chinofanira kuitwa kugadzirisa upfumi hwenyika kutanga, kwete kuti mapurisa aswere achiita hwekiti negonzo nevanotengesera mumigwagwa vanenge vachitsvagawo raramo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Vai kukukiza musarudzo kumagunje vakazvimiririra mushure mokudzingwa muzanu PF Dr. Godfrey Gandawa vanoti vambowanda mushure mekunge vanofungidzirwa kuti mapurisa aenda kumba kwavo runyariniriri nhasi vachida kuvasunga kana kuvaita kashiramberi. Vagandawa avo vaimbova mutevedzeri wegurukota rezvedzidzo vakataura neStudio 7 mazuva mashoma apfuura vachiti havasi kuzovhotera mutungamiri wenyika uye vachitungamira ZANU PF musarudzo vaEmerson Mnangagwa. Asi vagandawa vane nyaya yavari kupomerwa yekuti havana kufambisa mari yeZimbabwe Manpower Development Fund kana kuti ZIMDEF zvakanaka apo vainge vari muhurumende. Mutauriri wemapurisa Senior Assistant Commissioner Charity Charamba vati vange vari mumusangano nekudaro hatina kukwanisa kunzwa divi ravo. Vagandawa vanoti hama dzavo dzaoneswa ndondo nevanhu vange vaine pfuti vachivatsvaga kumagunje. Kuti tinzwe zvizhinji, Blessing Zulu weStudio 7 abata Dr. Gandawa.
Pane munhu wavakange vataura naye kuti vaizouya kuzonditora usiku na 2 o'clock voida neni. Saka munhu uyu paakandizivisa izvozvo ndakabva ndatoudza vanhu vekumba kwangu vakava vepuripedi kuti ini handicharari pano ndatobva. Ini ndikabva ndatobva. Saka vazosvika na 1:30 a.m. pamba ipapapa vachirova madhoo vachidiwa tiri maCID vatopindira mai vangu vasina kupfeka mumba. Vakapinda mumba masisi vangu vasina kupfeka vakavaraunda apo vanhu vese vakavaunganidza panze vachivabvunza kuti ari kupi abva nguvai. Ane nyaya dzake tisa kumubata vakati hatizivi. Vanhu ava vanga vari 4 hani hanzi asara ari motor driver anga akagara pasteering. Vamwe vatatu vanga vakabata futi mumwe wacho anga ari neAK-47. Saka vanetana vazovatakura vose about 6 members vepafamily vakasiya zvivana chete zvidiki vakavaisa mumotikari yavo vakaenda navo vadhiraivha for about 2 kilometers here. Hamene zvazofamba sei kuti vazodzoka vakavasiya pamba. Saka ini ndakanga ndataurirwa kuti hava vada kunditakura kuti vanondiuraya usiku vanhu vasingazive ndosaka ndanga ndabva pamba.
Saka varatidza here magwaro ekuratidza kuti mapurisa kana kuti hapana chavaratidza vanhu?
Hapana chavaratidza vanhu, vangoti isu CID Harare HQ ndozvahanzi ndozvavataura. Vati CID Harare HQ hapana tsamba yavaratidza munhu. Vabvunzwa kuti horai tiko tikavaona kuti tichida kuti vauye kuHarare kuHQ kwacho vanouya kuzoona ani. Vabva varamba kutaura vakati makangoya kuHQ ikoko vanobvunza tinovaona. Saka zvinoratidza kuti chikoronyera chekuda kuuraya vanhu nokuti ndiri independent candidate.
Saka pari zvino muri kupi?
Handingataure hangu pandiri nokuti handizi kuziva urongwa hwavo kuti huri papi. Munhu atovanda asisiri paground ndifande zvakanaka nokuti handizi kuziva. Ukaona varume vatavo vakadaro vana vachititsvaka nevaekeiforsezen kuita kunge ndiri nedhara kana kuti amudhirobha zvinhu zvakaoma.
Vari kukukidza musarudzo kumagunje vakazvimiririra Dr. Godfrey Gandawa vange vari parunhare naBlessing Zulu weStudio 7 vakahwanda kunzvimbo yavasina kuda kutaura. Vari kutungamira vaongorori vesangano reAfrican Union musarudzo dzemuZimbabwe vaHeli Mariam Desalegn avo vaimbovavo mutungamiri wehurumende yeEthiopia nhasi vaita musangano nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nevamwe vatungamiri vemapato anopikisa. VaDesalegn vaudza mapato ose aya kuti vamwe vaongorori vesarudzo kubva kuAfrican Union vachange vari munyika kusvika musi wa14 mwedzi unouya kuti vaone mamiriro ezvinhu panopera sarudzo. Mumwe asangana navaDesalegn mutevedzeri wemutungamiri weMDCT inotungamirwa namuzvare Tokozani Kupe vaObert Gutu.
Ichokwadi Blessing, nhasi mangwanani ndaita musangano na vanovaivo His Excellency Hel Mariam Desalegn, former Prime Minister weEthiopia. Vanga vachidaivo kuti vanzwisise kuti isu sebato MDCT inotungamirirwa naDr. Tokozani Kupe tiri kuzviona sei nyaya dzetingangoti muchirungu electoral playing field iripo. kuti tiri kufara nemamiriro akaita zvinhu here panyaya dzekukambeina, pane zvimingamupinyi here zvatinosangana nazvo, kunyanyanyanya panyaya yekuti tichida kuita misangano yedu nezvimwe zvakadaro, pane zvatinosangana nazvo here kunyanyanyanya nenyaya dzemidhia, tinowana here mukana wakaenzana kutiwo tinzwike pane penyuro zvingava zvivhitivhiti kana kuti dziredhiyo nezvimwe zvakadaro, vachida zvirudziziva ivo kuti nyaya yeZEC Zimbabwe Electoral Commission tinoionawo sei, tinofara here nezviri kuitwa neZEC nemabatiro ari kuita basa rekurana maelections muno munyika medu meZimbabwe nezvimwe zvakadaro. Saka vanga vane mbvunzo yakawanda zvikuru yavangada kuti tipindure, tatangova piravo isu zvinyuto zveduwo zvatinazvo kunyanyanyawo panyaya yekuti isu sebato takaita dambudziko rokuti mari yakatinetsa, nokuti patakaita kukakunetsana nevamwe vedu vataimbova navo pakaita dambudziko iroro takapedzera takuendesana kumatare takuendesa kumatare edzimhosva nyaya dzichiriko.
Asi mune chivimbo here kuti ivo vakaita sana AU nana SADAKA vanozonyora chaizvo chaizvo zvinenge zvaitika, nekuti dzimwe nguva tombonzwa vachishorwawo nevamwe kuti kazhinji vanenge vachingotsigira ivo vari kutonga?
Blessing, ini zvangu handingangodi kuti tingotanga kungomhanya kushora tisati taona kuti pamberi apa ripoti yavachapa yakamira sei.
Mutevedzeri wemutungamiri weMDCT inotungamirwa namuzvare Dhokozani Kupe vaObed Gutu vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Chombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Makore makumi maviri apfuura, Vatian Win munda wavo une mahekta mana wakatorwa nemauto mudunhu reDelta muMyanmar, nzvimbo yaizikanwa nekutengesera pasi rose mupunga. Kutengeswa kwemupunga kwadzikira zvikuru kubva patanga kutorwa minda nemauto. Mushure mokutorerwa munda wavo, vaWin vakaedza kunyunyuta kuhurumende asi vakapindwa nokuchidzirwa pamwe nokuda kusungwa. VaWin mumwe wevarimi vane nhoroondo dzakaburitswa neHuman Rights Watch nechinangwa chekuti pasi rose rizive nokutorwa kwekodzero dzevanhu pamwe nokuvhiringwa kweupenyu hwavo. Sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvekunze kwenyika uye nezuro matare eparamende emuAmerica akatambira kuvandudzwa kwemutemo unobata Zimbabwe senzira yekukurudzira Zimbabwe kuti iite sarudzo dzakachena uye kuita utongi hwejekerere. Mutemo uyu wakaunzwa mudare navaJeff Flake vebato reRepublican Party pamwe navaChris Coons veDemocratic Party. Mutemo uyu unoti Zimbabwe ikabata zvakanaka sarudzo pamwe nokuremekedza kodzero dzevanhu, zvirango zvakatemerwa vakuru vakuru muhurumende pamwe nemakambani anodzidzana navo zvinobviswa. Blessing Zulu weStudio 7 abata sachigare wekomiti yeparamende inoona nezvekunze kwenyika uye vari nhengo yeZANU-PF vaKindness Baradza kuti tinzwe pamire bata ravo panyaya iyi.
Isu tiri kufadzwa zvikuru nekufunga kuAmerica kwakadaro, nekuti sarudzo idzi dzakachena iye zvinezvi tasarwa nemazuva matatu kuti tivhote, asi hakuna kana dambudziko ramambonzwa kuti kwaitika zhowe zhowe. Isu veZANU-PF ndisu tiri kutoti tinoda kuti sarudzo idzi dzifambe zvakanaka pasina kurwisana kana kuita rimwe bongo zvozo. Saka tinofara zvikuru nezvaita America kuti tibvisirwe zvirango zvanga zviripo izvozvo. Ndokuti munoziva vamunangagwa vakataura kuti aiwa, Zimbabwe is open for business and vari kuda munhu wese ane mari kuti auye muno muZimbabwe kuti maindustry yedu amuke.
Pane zvimwewo zvavanga vachitaura zvekuti kodzero dzevanhu dzinge dzichiremekedzwa, nyaya dzakaita sana itaidza mara vakatsakatika vachiti vanofanira kutsvagwa vana Nabanyama nevamwe zvingakwanisika here kuti zvinge zvichiitwa izvo?
But nyaya dzanaita idzamara nevamwe vari kutaura hazvinei navamunangagwa, hazvinei neshuka. Nyaya dzacho dzese idzodzo dziri kumapurisa, mapurisa ari kuongorora, ende zvaari kuongorora hatizive kuti mapurisa vasvika papi nenyaya idzodzo. Saka idzo inyaya dziri kuongororwa nemapurisa ende hatinei nadzo isu. Inonzi muchirungu new dispensation, zvavamugabe ndezvavamugabe, isu tiri kuita zvavamunangagwa.
Mungati zvirango zvanga zvichikanganisa nyika zvakadii vaparadza?
Unoziva kuti takatambudzika kwemakore gumi nemanomwe nenyaya yezvirango izvi. Saka iye zvino pakapinda vamunangagwa kubvira November, muri kuona kuti takudyidzana nenyika dzese dzimwe dzatakanga takambomutsana nadzo, takuwirana nadzo, kana iyo America chaiyo vari kutofarawo nezvatiri kuita. Britain iri kufara, yakatotipa mari zvaunoziva 100 million. Saka tiri kufara. Zvirango izvi zvakanga zvatikanganisa, asi iye zvino zvaita kuti maindastry edu amuke.
Sachigaro vekomiti yeparamende inoona nezvekunze kwenyika uye vari nhengo yezanupf vakaindi nesiparadza vachitaura naBlessing Zulu vari muHarare.
Tinosangana hedu netinotambudzako neapo kuti vanhu vanenge vachibharira namaposta kunyanya vana vadiki. But ndichitarisawo ndakatarisa province yedu isusu neconstituency yangu hatisati tanyanyowo sangana nenyaya dzakanyanyo dzatingati dzingavhiringidze maelections zvekuti habude zvakanaka. Sekutaura kwandaita, munowanawo panewo marana vana apo nepapapo, asi isusu se
apo nyika yatarisana nesarudzo nemusi wemuvhuro, mapato ezvematongerwo enyika haana kuwirirana nokubatwa kuri kuitwa sarudzo dzacho, kunyange vari vachiti havo rwendo runo munyika muine runyararo. Asi pamukamutauro, bato rezanupf richipomerwa mhosva yokushandisa mbeu nechikafu kutsvaga rutsigiro. Asi zanupf inoti izvi ndezvemugotsi matsuro. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mutauriri wePeople's Rainbow Coalition inotungamirwa naamai Joyce Mujuru vaJefferson Chitando uye mutevedzeri wemunyori wezvomutemo muZANUPF vaFortune Chasi. Totanga kunzwa kubva kuna vaChasi.
Tinosangana hedu netinotambudzako neapo kuti vanhu vanenge vachibharira namaposta kunyanya vana vadiki. But ndichitarisawo ndakatarisa province yedu isusu neconstituency yangu hatisati tanyanyowo sangana nenyaya dzakanyanyo dzatingati dzingavhiringidze maelections zvekuti habude zvakanaka. Sekutaura kwandaita, munowanawo panewo marana vana apo nepapapo, asi isusu seZANUPF tiri kuona kuti aiwa takabvira kudhara kukambena. Apa takungotsvaira takatarisana nekuti musi wemaelections uyu tiri kungonopinda muofisi zvakanaka zvisina kushungurudzika nevamwe.
VaChitando, muri kuonawo sei mamiriro akaita zvinhu?
Kana tichitarisa pamaelections osaamboitika, tingati pano mutsauko hawo uripo panyaya yekuti hatisi kuwana dambudziko rokuti vanhu vanorovana, hatisi kuona dambudziko rokuti iro vanhu vanonyanya kupesana nokuvengana zvakanyanya, nokukandirana matemo nokukandirana makobvu namatete. Asi pane zvinhu zvatinofanirwa kutarisa kuti izvi dai zvazvagadziriswa zvingadero zvaita sesataurwa navaChasi, chokuti icho nyaya yekudamburirana kwamapepa hachisati chapera, chichiri chirwere chatichinacho chakazara zvikuru. Tobvakozve tozoti kuti pane zvinhu zvatakati tinofanirwa kuti titarise. Chokutanga ndechokuti icho ini zvatikadza semuduru remasvingo tisingazivi haidi kuna vamwe kuti nguva ino tava kuenda kumavhotes ndopataona pachitanga kubuda mbeu, ndopatatanga kuona pachibuda mafetiraiza achinzi ari kupiwa. Kana tatarisa tinoona sokuti kana bato rimwe raakupa fertilizer rava kupa mbeu, takatarisana namazuva augwana kuverengwa pazvigunwe kuti tienda kusarudzo, tinoti aiwaka zvinenge zvava kuratidza sokuti ivote buying
va chasi batore nyi ndofunga ndo riri kutaurwa apa ndizvo here vachitando
zvokwadi ndiyo ndiyo iri kupa fertilizer nguva ino
va chasi
tinangotaura pane nyaya mbiri pane nyaya yezvekurimisa poita nyaya yechikafu ndoda kutaura ndakataura nenyaya yezvekurimisa makore apfuura akawanda vanhu vanga vachichema nekuti mbeu nefertilizer zvanga zvichinonoka kusvika kuvanhu zvaizosvika mvura yanaya munhu asingazivi kuti achawana mbeu yakakwana here fertilizer yaizosvika nguva yekuti haisisina basa ichakwanisa kushandisika mumunda saka hurumende kwete misangano aya maprograms ehurumende zvinhu zvinenge zvichipiwa munhu wese kwete masupporters emusangano saka hurumende yakaiswa pressure nevanhu vese kwete vemusangano chete kuti please program yaisi kushanda mushe tiri kutowesta mbeu nezvimwe zvese mvura inenge yaenda hurumende inenge ichitofanirwa kuti tipembedze kuti this time around ne new dispensation vakwanisa kuti vange vachiunganidza mbeu nefertilizer nguva ichiripo
vachitando manzwa kakuti aya mabasa ehurumende hanzi asi ebato
aiwa ndinotenda kuti vachasi vanozviziva ende hatidi kuti tikandidzane mashoko makobvuna matete vanozviziva kuti panoendwa kundogovewa fertilizer panoenda kundogovewa mbeu aiwa tinoona vachimiramira makandidheti ezano pf tinoona pachiitazve kuti vanhu vanenge vakapfeka regalia kana zviri zvehurumende hurumende haina regalia
mutauriri wepeople rainbow coalition inotungamirwa naamai joyce mujuru vajefferson chitando vange vari parunare kumasvingo manzwa zvekare kubva kumutevedzeri wemunyori wezvemutemo wemuzanu pf vafortune chasi vange vari parunare muharare Blessing Zulu West Studio 7 ange achikokera hurukuro iyi. Tomboenda kuna Marvelous Mhlanganya huye achitudza zviri kuitika pa social media.
Pachirongwa chedu che Let's Talk ngati kurukurei pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Tiri kuenderera mberi tichitarisa zviri kuitwa nemadzimai vari kukwikwidza musarudzo dzegore rino.
Makadi vatereri, zita rangu ndinoitwawo Vimbai Tsvangirai Java, musikana mukuru wa the late Dr. Morgan Richard Tsvangirai. Ndiri kukwikwidzawo musarudzo ndakamirira bato reMDC Alliance riri kutungamirirwa naPresident Advocate Nelson Chamisa.
Zvii zvamuri kuvimbisa vagari vemuGlenview South mukawanikwa imi muchikunda?
Ndine zvakawanda zvandoda kuitira vagari vejimbo yeGlenview South Constituency. Ndiri kuda kusimudzira mayouth nekusimudzira madzimai muma projects uyezve ndinoona Glenview South iri dzvimbo yakazara mayouth asi mayouth asina mabasa saka ndozvinhu zvandakatarisira kusumudzira mudzvimbo yeGlenview South Constituency ndiri kudawo zvekuona service delivery yakanaka mukatarisa zvinhu zvakaita sema sewage based maroad zvinoratidza kuti hamuna service delivery yakakwana kana kuti yakanaka
Mashoko api amunofunga kuti maikwanisa kutaura namuchakabvu baba venyu nepfungwa dzenyu dzekukwikwidza muGlenview South.
Ndosaka ndiri kuti nemashoko mashomanana musi wa 30 July hande tese neuwandu hwedu tipude tifadze vatsvangirai nezvese zvavairwira uye zvavaishuvira muupenyu hwavo neupenyu hwemaZimbabweans ese kuti tive nefree and fair election. Kuti tive nekusunungurwa kwakazara munyika ino yeZimbabwe.
Ini ndini Marvelous Sanganya huye ndiri muWashington.
Muchirongwa cheWomen's Round Table na 8 p.m. tiri kutarisa zviri kuitika musarudzo. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vanoti Zimbabwe itange yave nomutungamiri mutsva svondo rinouya. ZANU-PF inovimbisa vanotengesa mumigwagwa kuti haisi kuzovabvisa munzvimbo dzavanotengesera kana ikakunda musarudzo. America inopasisa mutemo unokurudzira Zimbabwe kuti iite sarudzo dzakachena kuitira kuti zvirango zvibviswe. Tasvika kumagume chirongwa chedu chanhasi, ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC.